Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro ndira 23-2017. Chikwata chemaWarriors chosangana nhasi manheru neTunisia kuAFCON 2017 muGabon. Nyanzvi dzozeya zvakabuda musarudzo yeby-election kuBikita West. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai voshanyira matebeleland vachinzwa zvido zvevanhu pamusoro pezvinhu zvinokosha. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vanotanga svondo ravo rekutanga vari pabasa muWhite House. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mafambiro nemabudiro akaita sarudzo yeby-election yekuBikita. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.